Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kava tereri tinosangana zvakare manera anasi uri musuwe muvhuro gunyana 7 2020. Makaterera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Saka senyika yeZimbabwe tinenge tichida kuikurudzira kuti ngaitedzerewo zvakare maguidelines awo anoshandiswa panogadzirwa vaccine.
Zimbabwe yokurudzirwa kuti ingwarire mukutyidzana neRussia panyaya dzekurwisa COVID-19. Mapato ezvematengerwo enyika otarisa hurukuro nenhumwa dzeANC. Vakawanda voramba vachitaura nezvekufa kwevaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti uwandu hwevanhu vafa nechirwere checovid-19 munyika wasvika pamazana maviri nevasere kana kuti 208 zvichitevera kufa kwemumwe munhu kuBulawayo nemusi wesvondo. Vanhu vabatwa nechirwere ichi vasvika pazviuru zvinomwe nezana rine gumi nevatanhatu kana kuti 7116 kuchiti vapora vachisvikawo pazviuru zvishanu nemazana matatu nemakumi manomwe nevatatu kana kuti 5373. Zvichakadaro, bepanhau reHerald rinoti Zimbabwe neRussia dziri kuronga kudyidzana munyaya dzekutsvaka mushonga wekudzivirira kupararira kwechirwere checovid-19. Izvi zvinotevera mashoko aburiswa ekuti Russia yabatsira Zimbabwe nemushonga pamwe nezvinodzivirira kupararira kwechirwere checovid-19 zvinosanganisira mishonga pamwe nembatya dzekupfeka. Izvi zvatsiswa kuhurumende yeZimbabwe nemumiriri weRussia muZimbabwe. Vachitambira zvipo izvi vamangwiro vakatenda Russia vakati Zimbabwe inoda chose kudyidzana nenyika iyi munyaya dzemishonga. Asi dzimwe nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti Zimbabwe inofanira kungwarira mishonga inobva kuRussia iyo yakazviti yawana nhomba yekurapa COVID-19 inonzi Sputnik V. Asi nyika dzakawanda dzinosanganisira Germany, France, Spain neAmerica dzinoti nhomba iyi yakangoitwa zvechimbi-chimbi. Bazi reUnited Nations reWorld Health Organization rinotiwo richiri kuda kuongorora mushonga uyu. Russia iri kuti hayo nyika idzi dziri kuita godo. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezveutano vaKonstantino Chiwenga kuti tinzwe kuti Zimbabwe yakapiwa mishonga upi sezvo nharembozha yavo yanga isiri kudayirwa. Asi Blessing Zulu weStudio 7 abata mukuru wesangano reCommunity Working Group on Health vaitai Rusike akavabvunza nezvekudyidzana kwenyika mbiri idzi.
Hukama pakati penyika yeZimbabwe nenyika yeRussia hwakabvira kare munguva yehondo yerusununguko. Saka senyika tinogamuchira zvikuru rubetsero rwapiwa Zimbabwe maringe nekurwisana nechirwere checovid-19 iro rinosanganisira zvekuzvidzivirira zvakaita semaPPE nezvimwewo zvinoshandiswa pakudzivirira chirwere cheCOVID-19.
Munoona sei zviri kutaurwa neRussia zvekuti vanoda kusimbaradza ukama munyaya dzekugadzira mishonga yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19?
Chitarisa danho riri kutaurwa neRussia rekuti vari kuda kuti vasimbaradze ukama pakati penyika mbiri, kunyanya nyanya takatarisana nedanho revaccine yeCOVID-19. Ipapo panogona kuita mibvunzo yakati wandei.
Ko sei muchidaro?
Nekuda kwekuti panogadzirwa vaccine zvinotora kana gore, nekuda kwekuti panofanirwa kuitwa anonzi matest nematrials ayo anofanirwa kuitwa zvakadzama-dzama uye achiitwa kunyika dzakasiyana-siyana. Pozopiwa inonzi certificate yekuti vaccine yaonekwa kuti yakakodzera kuti izoshandiswa muvanhu. Zvinotombotanga yashandiswa kumhuka pozosvika kuzoti matrials akushandiswa kuvanhu.
Ko munoona sei zviri kuitwa neRussia?
Asi takatarisa vaccine riri kugadzirwa neRussia, zvinenge zviri kuratidza kuti Russia iri kuita zvinhu chimbi chimbi nekuda kumhanyisa kuti vaccine inzi ishande. Saka ipapo panoita kuti vanhu tive nekunyunyuta, kunyanya nyanya tichitarisa kuti iyo safety yevaccine yakambomira sei. Rinokodzera here kuti rishandiswe muvanhu? Harizova nenjodzi here? Saka senyika yeZimbabwe tinenge tichida kuikurudzira kuti ngaitedzerewo zvakare maguidelines awo anoshandiswa panogadzirwa vaccine.
Vanga vari mukuru wesangano reCommunity Working Group on Health vaitai Rusike vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Zvichakadaro, mashoko atumirwa kuStudio 7 neAfrican Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana maviri kana kuti 1.2 miliyoni vabatwa nechirwere ichi muAfrica. Vafa vasvika zviuru makumi matatu nechimwe zvine mazana maviri nemakumi masere nevatatu kana kuti 31,283. Vanhu vapora vadarika miriyoni imwe chete. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus pose rose wadarika mamiriyoni makumi maviri nemanomwe kana kuti 27 miriyoni. Johns Hopkins University yemuAmerica iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi. Vanhu vafa nechirwere ichi muAmerica vadarika zviuru zana zvine mazana masere nezvisere kana kuti 188,000. Vanhu vafa pasi rose vadarika zviuru mazana masere ane makumi masere nezvipfumbamwe kana kuti 889,000, vapora vachidarika mamiriyoni gumi nemasere kana kuti 18 miriyoni. Mutongi vedarira magistrate kumasvingo Muzvare Patience Madondo varamba chimwe chikumbiro chitsva chekuti kanzura weMDC Alliance muward 4 vaGodfrey Kuraone vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso vakamirira mutongo wavo sezvo nyaya yavanga vachipomerwa yapetwa mudare nhasi. Godfrey Mutimba anotipa zvizere.
Mutongi wedare pakupera kwekutongwa kwenyaya iyi ati achapa mutongo wake musi wa10 mwedzi uno, izvo zvaita kuti magweta aite chikumbiro ichi vachiti zvinhu zvachinja kubva pakambonyimwa chikumbiro chekutanga mwedzi wapera. Rimwe remagweta ava Kuraone vaMartin Mureri vati vave kumirira zuva richapuwa mutongo.
Continuation yetrial nhasi, mawitness ose, defense abva auya tikaclosa kesi yedu. Taclosa kesi yedu mutongo azoti tiuye kujudgment musi wa10 September. Saka zvadero tabva taita chikumbiro chokuti aiwa toda kuita bhero yekuti vatongo vachibva kumba takamirira judgment yavo musi wa10. Saka tadzoka izvozvi tiri kubuda mudare, mutongo wati aiwa hapana chachinja kubva pakatanga kuuya vakuraone kukoti. Saka vati vadismiss application yedu yatataita.
chikwata chemagweta avakura wone chinosanganisira vaPhilip Shumba, vaDerek Charamba, vaOmen Mafa uye vaColin Maboke vanova zvakare meya wedhorobha remasvingo. VaShumba vaudza dare kuti mapurisa aive zvapupu panyaya yerupomerwa vakura wone haana kupa humbo hwakati tsvikiti hwekuvasungirira nemhosva yekukurudzira vanhu kuti varatidzire musi wa31 Chikunguru nekupisa matai nekuvhara mugwagwa wekumasvava zvamahande. Asi mutongi wedare muzvare madondo varamba chikumbiro ichi vachiti hapana zvachinja uye pane mukana wekuti mhosva yakaparwa inogona kuendesa munhu kujere kwenguva refu nekudare musungwa anogona kutiza. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, tini Godfrey Mutimba.
Makatirira kuStudio 7 munotibata pamasaisa anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pa shortwave. Munokwanisawo kutibata mangwanani nenguva dza6 pamasaisa anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 kHz pa shortwave.
Chikwata chenhengo dzebato riri kutonga muSouth Africa reANC chave kutarisirwa kupinda munyika mangwana kuti chinzwisise nezvematambudziko anonzi nevamwe akatarisana nenyika. Asi hurumende pamwe nebato reZANU-PF vachiti munyika hamuna matambudziko. Chikwata ichi icho chinonzi chichange chiine nhengo 10 chichitungamirwa nemunyori mukuru webato reANC vaS Magashule chinonzi chichasangana nebato reZANU-PF nemusi wechitatu. Chozotarisirwa kusangana nevemapato anopikisa hurumende, vemakereke pamwe nevemasangano akazvimirira. Chimwe chikwata chakambotumwa munyika nemutungamiri weSouth Africa vaCyril Ramaphosa chakapinda munyika mwedzi wapera chakangosangana nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa chete chisina kusangana nevamwe vane chekuita nezvematongerwo enyika muZimbabwe. Hatina kukwanisa kubata mutauriri webato reANC vaPule Mabe kuti tinzwe zvizhinji. Studio 7 yaedzawo kubata mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko muZANU-PF vatafadzwa Mugwadi kuti tinzwe divi reZANU-PF panyaya iyi, asi vati vanga vari mumusangano wanga uchitokurukura nezvenyaya iyi vakavimbisa kuzopindura mibvunzo yedu vabuda mumusangano uyu. Asi vati kushanya kwechikwata ichi kwakanangana nekudyidzana kwemapato maviri anoti ZANU-PF neANC, nekudaro hapana chikuru chinonyanyoshamisa. Asi mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Hlachiwayo vanoti zvakakosha kuti chikwata ichi chipinde munyika chione nekunzwa choga nezvematambudziko ari munyika paine tarisiro yekuti zvingangoita kuti vamunangagwa nemutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vagare pasi vataurirane.
Kutsva kwendebvu varume munodzimurana, churu hachikopwi nemunhu wani, chinoda vanhu vakawanda. Saka tinotenda zvikuru nekugashira pakanyanya delegation iri kubva kuSouth Africa yeANCE kuti tionesane sevana veAfrica kuti zvii zviri kunetsa, zvii zviri kudii. Chakakosha kuteerera vonzwa kuti zvinhu zvakamira sei kune vanhu vese vane chekuita nezviri kuitika muZimbabwe. Saka ndinodera kuti resolution yavo yavakaira seANC National Executive Committee inotaura nyaya yekuti vanoda kuti vasangane nemapato ese nemapazi ese ane chekuita nezviri kuitika muZimbabwe. Saka isu tinodaira seMDC Alliance kuti tichasangana navo tikurukure, tivapo pfungwa dzedu, tivapo divi redu rezviri kuitika muZimbabwe.
Imi makagadzirirawo here sebato reMDC Alliance kusanganawo nechikwata ichochi toti mapiwa mukana iwoyo?
Isu takagara takagadzira nekuti zviri kuitika muZimbabwe haisi secret. Hazvisi zvekuti zvinoitwa mubedroom kana zvinoitwa zvakavharwa maclosed doors, asi zviri zviri kutoitika zvichioneka vanhu vachirohwa, zviri zviri kutoitika zvichioneka vanhu vachiabdaktwa vachiita zvakawanda. So hazvisi secret, zvinhu zvinotozikamwa kuzi chii chiri kuitika muZimbabwe. Saka isusu takagara takagadzirira, we are ever ready, we are prepared. Tinondoda kutoti nyaya yeZimbabwe igadziriswe inge ichipera, vana veZimbabwe varye rife yenyika yavo vese, kwete zvokuti vanhu vashoma ndo vanonakirwa neupenyu vakawanda vachidya nhoko dzezvironda.
Asi kava Hlachiwayo, tiri kunzwawo veZANU-PF vari kuti munyika hamuna matambudziko.
Hungu vari kuti hamuna matambudziko muZimbabwe nemhaka yei? Nenyaya yekuti ivo veZANU-PF ndo dambudziko racho. Saka dambudziko haringati mune dambudziko, hilo riro dambudziko. Roda kutubuzi wanu umudi, waita dambudziko. Ndoo saka mchona varume ni madzimai ANC ya vaku ya kuzimabu. Kutiva noke sense, kuta abiwa miwe Zanu-PF, maita dambudziko wana wa Zimbabwe. Ndokuti dambudziko haringa oni dambudziko.
Avanga wari mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Hlatshiwayo vari parunare muHarare neStudio 7. Vanotungamira bato rinopikisa reDemocratic Party Dr. Uraya Izembe vanoti vanoona rwendo rweANC urwu rwine pundutso pamatambudziko ari munyika sezvo bato iri riri kutumira nhengo dzine udzamu nechiremera.
Chikwata ichochi chikwata chakadzama zvikuru nokuda kwekuti musangano wezvematongo gwenyika iyo ANC yavana makore zana namasere yaumbwa 108 years. Saka idura rakadzama rezivo rezvematongo gwenyika. Saka iwereshenga chikwata ichochi.
Chii chikuru chamungatarisira kuti chingaburiswa naidzo iwereshenga dzamuri kutaura idzi Dr. Zembe?
Chikuru chandinotarisa ipapa nechicherechedza pachimiro chechikwata icho sezvamabvunza ndechekuti chikwata chakaketwa nedare guru rapamusoro reANC zvinoreva kuti zvisungo zvakaitiwa neboka reANC parakagara musangano vhiki yapera ndizvo zvavari kufamba nazvo chikwata ichochi. Saka ndechekutamba nacho ndechengwamba chaidzo. Chikuru chandiri kuona chichabuda ndechekuti kunyangwe vamunangagwa neZANU-PF vakataura kuti Zimbabwe haina dambudziko kana kuti matambudziko. Kuuya kwaita chikwata ichochi chava magashule ichi mucherechedzo uri pachena kuti vakwezwa nedambudziko reZimbabwe. Saka naizvozvo ndinotarisira kuti pane zvichaitika zvikuru nokuda kwokuti Zimbabwe ine rudzi rwakawanda runodarika mamiriyoni mana avanhu vari kujoni vari kupambara kutsvaga kurarama nokuda kwokuti matambudziko omuZimbabwe akadzinga rudzi rwoko muZimbabwe.
Mune tarisiro yekusanganawo here nechikwata ichi makapuwa mukana?
Zviro kwazvo tina maoko akavhurika tinotovagashira namaoko maviri kuti vaita zvakanaka. Kana vaino mukana wokutiona tinovaona takasununguka chaizvo uye tichivagashira norudo rwese rwevanhu veZimbabwe.
Vanga vari mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party Dr. Uraya Izembe vari parunare muHarare neStudio 7. Vanhu vakawanda munyika vachiri kutaura nezvekupera kwegore mutungamiri wenyika wechitema wekutanga mushakabvu Robert Mugabe vashaya kuSingapore vachirapwa chirwere chegomarara. Vamwe veukama vemhuri vaudza Studio 7 kuti amai Grace Mugabe nevana vavo vari kuSingapore kwakashayikira vaMugabe pari zvino vachivarangarira. Asi mukuziya nezvenhoroondo yavo, Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa paFriends University kuKansas Dr. Moses Rumano.
Ndinoona kuti vaMugabe vanorangarirwa nezvinhu zviri. Chekutanga ndechekuti wakakwanisa kushanda kuti Zimbabwe isununguke uye wakaita zvawakaitawo pakutanga zvakadiwa nenyika yese nepasi rese. Asi nerimwe divi tinozoona zvekare kuti vaMugabe pawakazoshayika pakanga pane matambudziko akasangana nenyika anofungidzirwa nevanhu vazhinji kuti ndo vakakonzera. Saka ndinoona vanhu vachiti vaMugabe wakaita zvakanaka uye ndozoona kuti pakupedzisira pacho vanhu vanoti aiwa vaMugabe hawana kungoaita zvakanaka aba kuZimbabwe. vaMugabe wakakwanisa kumiririra vanhu vatema zvakazara mudzvinyiriri. Tinoona kuti pasi rese vanhu weganda dema vanodzvinyirirwa pasi rese. vaMugabe waitaura wakasimba wakashinga vachiti vanhu vatema vanofanira kuti vapuhwe kodzero dzavo. Zimbabwe nepasi rese vanonga vachitarisa kuti zvakaitwa navaMugabe wakaita zvakanaka. Chechipiri, vaMugabe wakaita kuti ivhu ridzokere kune vanhu vatema nyangwe hazo zvisina kufamba nenzira yaikarirwa ba.
Tombotarisa nyaya yekuti vakazoshayikira vari kuSingapore mushure mekunge varwara. Izvi munoona zvakabatsira here kana kuti zvakakanganisa yatingati rangariro yavo?
Izvozvo ndozvakakanganisa zvakanyanya rangariro yavo waMugabe. Wangadai wakakwanisawo kuti muZimbabwe muwape zvipatara zvemhando yepamusoro, mune madokuta nemanesis anenge ari wane maskills ari pamusoro-soro. Ndaifunga kuti waMugabe wangadai wakashayikira munyika yavo yeZimbabwe, muhospital yavo wachichengetwa newana weZimbabwe wakabatsira kuendesa kuchikoro. Saka ndopane dambudziko rangu ipapo kuti mapedzesero waMugabe haana kuzopera zvakanakaba.
Kupanyaya yekuti havana kuradzikwa kumarinda eHeroes eka munoona sei ipapa?
Ine ndinoona kuti zvakaita zvakanaka nekuti hawana kuzomiraba kuzopedzesera segamba. Kuigwa kwaZimba ndinoona kuti zvakakodzera kuti wawigwe kwaZimba. Nekuti mapedzisira wakaita haana kuzenga achifadza ba ruzhinji rweZimbabwe.
Havanga vari munyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa paFriends University kuKansas muno muAmerica, Dr. Moses Rumano vari parunare kwakare kuKansas naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7. Zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Zvitima zvinotakura vanhu muIndia nhasi zvatanga kushanda zvishoma nezvishoma zvichishanda maawa mana mangwanani uye mana manheru. Zvitima zvose zvemunyika iyi kusanganisira zvemuguta guru reNew Delhi zvakambomiswa kushanda muna kurume senzira yekuedza kumisa kupararira kwechirwere checoronavirus. Asi zvekumisa zvitima kufamba hazvina kunyanyobatsira hazvo nekuti pasi rose India ine vanhu mamiriyoni mana nezviuru mazana maviri kana kuti 4.2 vabatwa nechirwere ichi. Izvi zvinoitika ivo paine danho riri kutorwa rekunge vachidzivirira chirwere ichi. Vezvematongerwo enyika muGermany vari kukurudzira mutungamiri wenyika iyi Chancellor Angela Merkel kuti vasiye urongwa hwekushanda neRussia mukugadzira pombi yegas yakakosha mabhiriyoni emadhora senzira yekunyunyuta nenyaya yekuisirwa muchetura kunonzi kwakaitwa anopikisa hurumende yeRussia Alexei Navalny. Vari kupikisa urongwa uhu vanoti Germany inofanira kunyatsobuda pachena kuti haiwirirane neurongwa hwekuisira kwanopikisa muchetura. America yakashorawo kuisirwa muchetura kwemurume uyu. China inoti yamira kupa mvumo yekushanda kuvatori venhau vemuAmerica vari munyika iyi apo nyika mbiri idzi dziri kunetsana zvakanyanya panyaya dzekudyidzana uye kutengeserana. Vatori venhau vemuAmerica kusanganisira David Culver weCNN vanowanzopiwa mvumo yekushanda kwegore muChina, vakapiwa mavhiza yekushanda kwemwedzi miviri chete munyika iyi. China yakadzinga vatori venhau vekuAmerica vakawanda kubva kuThe New York Times, The Washington Post neThe Wall Street Journal mushure mekunge America yaderedza uwandu hwevatori venhau vekuChina vanoshandira nepfenyuro dzehurumende iyi. Chirwere chegomarara chiri kuvhiringidza upenyu hwevanhu vakawanda sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyaya dzeutano pamwe neupfumi hwenyika uhwo hwaenda kumawere. Kirimu Dzamiri anotipa nyaya iyi.
Mumwe wevanhu vari kutambura nechirwere ichi ndigogovungai muhwadzarira avo vane gomarara repazamu. Mbuya muhwadzarira vanoti vari kugara vaine marwadzo makuru uye chiremba wavo anoti haakwanise kupisa chirwere ichi pazamu ravo sezvo vari munhu agara aine chimwe chirwere chemoyo. Sezvo mbuya muhwadzarira vari mumarwadzo, takaona zvakakodzera kuti titaure nemwanasikana wavo muzvare Unica muhwadzarira avo vari kuvapepa muHarare. Muzvare muhwadzarira vanoti havasisina mari yokuti vana chiremba vagadzirise musana wavo uyo wakaremerwa nezamu ravo iro rakazvimba. Muzvare muhwadzarira vanoti amai vavo vakaita kapundu pazamu vakaenda kuchipatara chiri kumusha kwavo ndobva vaudzwa kuti vaende kuchipatara chikuru chekumasvingo. Asi vanoti kurapa kwavo kwavo kwakadzoserwa shure nekuratidzira kwaiita vana chiremba nemuzvipatara zvehurumende ndokubva muzvare muhwadzarira vafunga zvokuti amai vavo vauye kuHarare kuti vazovarapisa kuna chiremba wavo.
Pangotanzi ndikabundu pazamu saka vakaenda kuchipatara kumusha saka vakazorefewa kumasvingo kwaspecialist saka ndotaime madoctors panga pastrike ndofanira tenga wauye konoko ndofanira nawo kwa private doctor uwewo manduko vakaitirwa skani yavo nebiopsy yavo saka ndopota kazwa kuti vane cancer vane problem yeheart also that's why vasina kuitwa chemo. Taingoramba uchidzokera but yeo picha yeshayo papasi.
Muzvare muhwadzarira vanoti panodiwa mari inosvika zviuru zviviri nemazana mana emadhora ekuAmerica US$2,400 kuti vambotanga vamborapwa zvimwe zviri kuvanetsa vasati vapiswa gomarara repazamu. Muzvare muhwadzarira vanoti havasati vave kuziva kuti gomarara rezamu iri rakomba zvakadini nokuti havasisina mari yokuti vaende kwachiremba asi vanoti zironda racho riri kuramba richikura zvokuti ranyenga zvokusachatarisika. Muzvare muhwadzarira vanoti amai vavo vanongorara nekuswera vachichema nemarwadzo eronda iri zvokuti vanotoita zvekusimudzwa kuti vaende kunozvibatsira kuchimbuzi nokuti havachisina simba racho. Muzvare muhwadzarira avo vaitosvima misodzi pavaitaura nyaya iyi vanoti chirwere chegomarara chinodhura kurapisa zvokuti vave munhu angopererwa nepfungwa kuti havachaziva kuti voita sei nokuti havasisina mari. Mukuru wesangano reCancer Association of Zimbabwe, amai Junior Mavu, vanoti chirwere ichi ndicho chechitatu pamagomarara ose anobata vanhu kadzi muZimbabwe. Amai Mavu vanoti paongororo yavakaita mumwedzi waGumi guru gore rakapera vakaona vakadzi nevarume vakati wandei panguva yaicherechedzwa chirwere ichi pasi rose avo vaiva nemapundu mumazamu airatidza kuti aigona kuita kunge aiva magomarara ezamu.
My lumps anouya in different sizes. It can be a pea size, it can be a size ye 10 cents, but unogona kuyara pfuura fanika nyimo.
Amai Mavu vanoti panoda dzidziso yakanyanyisa yekujekesera vanhu munyika kuti mukadzi akabviswa mazamu hazvireve kuti anenge asisiri mukadzi. Imwe nyanzvi munyaya dzeutano Dr. Justice Mudavanhu vanoti gomarara repazamu neremuromo wechibereko ndiwo akafararira muvarapi vemagomarara ose uye vanoti magomarara aya anokwanisa kurapwa zvokutopera kana madzimai akakurumidza kuenda kunoongororwa kuzvipatara nemakiriniki. Vanotiwo munhu wese anofanira kuongororwa kuona kuti hapana here vamwe vemumhuri vakamborwara nezvirwere zvegomarara nokuti izvozvo zvinokwidza mukana wekuita zvirwere zvegomarara.
Tinoencouragea kuti vaitwe inonzi via vatarisa kuti havana kensa yacho here inorapiswa kana yaitwa sei kana yabatwa heli but pane makensa akawanda every part of the body inogona kuafrine kensa.
Mukuru wenational cancer registry riri pasi pebazi reutano vaEric Chokunonga vanoti vanhu vakawanda vanozotsvaga rubatsiro chirwere chegomarara chakomba zvokuti panenge pasisina chokuita sezvo muviri wese unenge waparara nacho.
Vazhinji vanozouya gomarara rapa stage pamusoro.
Vachokunonga vanoti ongororo yavakaita inoratidza kuti magomarara ari kunyanya kunetsa veruzhinji munyika anosanganisira gomarara remuromo wechibereko nerepazamu kumadzimai kotiwo gomarara resikarudzi kana kuti prostate cancer kuvarume. Vaimbove gurukota reutano Dr. Obedaya Moyo vakambudza nhengo dzesenate gore rakapera kuti vanhu zviuru zvishanu vari kubatwa nemagomarara akasiyana siyana pagore rega rega munyika uye vanhu vanodarika chiuru nemazana mashanu vari kufawo nechirwere ichi pagore rega rega. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Mudzamiri.
Muchirongwa chedu chelive talk na 8 PM tiri kutarisa nyaya dzezvemamiriro akaita zvinhu munyaya dzezvematongerwo enyika uye kutumwa kwenhume kuZimbabwe nebato riri kutonga muSouth Africa reANC. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Zimbabwe yokurudzirwa kuti ingwarire mukudyidzana neRussia panyaya dzekurwisa COVID-19. Mapato ezvematongerwo enyika otarisira hurukuro nenhumwa dzeANC. Vakawanda voramba vachitaura nezvekufa kwevaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kuti tumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Anokuonekai nemufaro, ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Soku isika disen.